Kamujuga mbere vere, kano visa majanda mbere. Kamujuga mbere vere, kano visa majanda mbere. Vacha zuda kuzotsora iwe, tambere. Vacha zuda kuzotsora iwe, tambere.
Zero.
Ndingatembe vari pa next plan zvavanofunga dzikinga nguva ndingatembe nyika yeseuka zvainoona inenge chonawo kakatapila inina men kunzwa kubhururuka inini handingatembe zvavo kutaura wakangozvinzwa hatingafoere izvezvi shazi kwatabva ndiokure
kure
vanonga chona kadiki diki sisotopfuura ipapo
ipapo
ausati wamboyawo nedhi ndosaka singawirirani
na
kamotoka mberevere kano visa matanda mberi kamotoka mberevere kano visa matanda mberi vachazoda kuzotsora iwe tambere vachazoda kuzotsora iwe tambere
berevere berevere berevere
fake and you gotta admit you know what to do all of these hoes they're laughing at you while staring at you the moment you face it you gotta choose what is best for you they're holding you so you gotta prove it's Zimbabwe bro hey kwazvinonzi vanodawo jesha imombedzi dzinodawo pasha stick to your plans for your ambition make it count through all your mission mahwani atanga onai manje we gonna make it through the shit show. We never scared cause we the big dog.
Kamujuga mberevere, kano visa matanda mberi. Kamujuga mberevere, kano visa matanda mberi. Vacha zuda kuzotsora iwe,
tambere.
Vacha zuda kuzotsora iwe,
tambere.
Berevere.